Vazhinji vevanhu vakarwara nemanyoka vakarapwa pachipatara chefadha Ohia icho chiri pedyo nepamba pavamugabe. Mumwe akarwara nemanyoka ndemuzvari Eliza Kasamba, vanoti vakarwara nemudumbu mushure mekunge vadya nyama yavanofungidzira kuti yakabikwa nesoda kuti ikurumidze kuibva.
Pari kuisa nyama ndiri kuti soda tikasike kuibva ibva turi kuturuku takadya tadya stafu kuratidza kuno vanhu vese vatikaenda navo vaisi vakarwara pana chaurwara.
Muzvari Kasamba vanoti vanhu vakanyanya kurwara vainge vari vechikuru.
Tikuti kamudumbu macho hamusikumira haa vanhu vakawanda vakakondoda machemberayo aivanzwira tiki kwasha ino uti ukanonokapinda mutoere kuti haii vaigara panze.
Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mudunhu remasenaland west Dr. Gift Masocha vanoti vanhu vanosvika 40 vakarapwa manyoka pachipatara chefadha Ohia mushure mekudya chikafu parufu rwavamugabe.
Vadere varungu vakaona 65 saka uwo vatotoita round 7 vatotonyatsokumbaira report yavo bati haazi vaiaiaiuo vanhu vanonga vamusvikiso zvinodaka.
Dr. Masocha vanoti vari kuongorora kuti chii chakakonzera kuti vanhu varware nemanyoka, asi vanoti pari zvino vanhu vashoma vachiri kuuya muchipatara vachirwara nemanyoka kuzorapwa.
Kuchisina vanhu vakatora kutiea madebo,
asi Studio 7 yakaverenga vanhu 121 vainge vari mumutsetse wekurapwa nevaitakurwa nemotokari kubva pamba pavamugabe vachiendeswa kuchipatara chefadha Ohia. Ndakamira Studio 7 kwazvimba, ndine apa Chigoriwa.